Magwara takwidza kumatare tichikumbira kuti President Mugabe vamisiwe kuti vasauya kusummit yeSADC iri kuitwa muJohannesburg mangwana. Tavapa kuAttorney General yeZimbabwe, tikavapa kuEmbassy yeZimbabwe iri kuNamibia kunova iko kunogara court yeSouthern African Development Community. Mamwe tatomapa President weCourt because President vacho vari muno muSouth Africa. Then tikapa mamwe kuna Secretary General we Southern Africa, we SADC, wa Thomas Salomao vari muno zvakare. Mamwe mapepa abva aendisiwa kuBotswana kunova iko kune Secretariat ye SADC. Saka tinotarisira kuti hours ari kutevera tingangwana mhinduro kana kuti mangwana makuseni kana zvinge zvatadza kuti SADC itaure kuti Mugabe haatendegwi pameeting iyoyo nokuti mutungamirire asina kupinda pamutemo mukutonga kwaari kuita uko zvino. Tinenge tichikumbira kuti vangotaura kuti asi havatarisiri kuti kwatingati kuriko kunaisa kana kuti vangamutarira somunhu ungaiti unodiwa navanhu veZimbabwe, uri kutonga vana veZimbabwe nezvido zvavo.
Ko, zvamuri kuda izvi zvikasabudirira kana kuti mukasapuwa mhinduro nechimbi chimbi munenge maakuita sei?
Kana mhinduro isina kupiwa nechimbi chimbi, nyaya inenge yava kutongwa nenzira dzinoi ordinary application, inenge yava kutongwa kwapera mazuva makumi matatu. Izvi zvinoitirwa kuti koti kana kuti dare rikwanise kuoungana ronyatsodzeya nyaya yacho. Isusu takakumbira kuti itwe nechimbi chimbi nokuti Mugabe wacho wakadodamwa achindiye President weZimbabwe. Tose tinoziva kuti wakapinda mupresident wacho noukopokopo, saka ndozvatatida kudzivirira. Saka kana kuchii zvaramba, inenge yava kutohwikwa nyaya iyi kwapera mazuva makumi matatu.